Nekuda kwechirwere cheCovid-19 chapararira pasi rose nekuuraya vakawanda, hurumende yakatara munakurume kuti vanhu vagare kudzimba kunze kwevaya vane mabasa akakosha chete vachibvumirwa kuenda kunoshanda. Vemabasa akaita sevekubazi rezveutano kunyanya ndivo vaienda kubasa nevamwe vemapazi ainzi akakosha semapurisa, masoja vemumahofisi ehurumende nevamwewo, asi veruzhinji vachigara kudzimba serimwe rematanho ekudzivirira kupararira kwechirwere ichi muvanhu. Vanozviitira mabasa avo emaoko vakakanganisikawo zvakare sezvo vange vasiri kushanda. Nekuma kwakaita mamiriro enyaya dzezveupfumi munyika, vazhinji havana mari yekuita mhemberero uye mafaro pazororo rekrisimasi uye kutanga kwegore. Vatabani Mupikata, mugari weMamutare uye mumwe wevamwe vari kuti gore rino vanenge vakangoti kwindi vasina kwekuenda kana kufara nevamwe sezvavaisiita panguva ino nekuda kwekushaya mari yakaringana yekuita izvi.
Mazika, hatisi toziva kuti kune Christmas babozi, hatitori muCovid, kana nemari yekuti timbojamba kana kudini kana kudini, hatitonakana neshiro, hatitonakana nemari ba. Saka Christmas ka totombosiyana naye 25 December gore uno totombosiyana naye, tozomuona next year. Tambongwa. Isusu taitokurudzira kuti dai zvikoro zvazvo zvatombovharwa, zvazototangiswa, kana kuti zvikoro zvisatobhadharwa mari yeschool fees ba. Fana hombodzidza mahara because tatiri nguva yemuCovid munhu wese wanga akavharwa mumba.
Mumwe mugari weMamutare muzvare Patients Ndoro vanoti pazororo regore rino rekisimusi havaoni pachifarwa sezvavajaira kuita makore ose.
Asa handifungi kuti tinoitamba ba, nekuti even zvinhu zvacho zvina zvinotombomira zvakanaka. Patiri nguva inei hatina kana chetati taanacho ba. Takatongoziwa nanga wadzoka kumasvikoro tikanzibvisa imare maUS takanobvisa. Saka izvozvi zvitakunzi futi vana vari kuvhara Christmas atomboyoni because manje manje vana vanonga vakuvhura futi. Isusu pachedu isusu tingazvi nzwisisa but vana vadoko vana vedu ava havazvinzwisisi, nekuti even isusu wacho chakutenga maUS asi isusu tohora mabhondi kumabasa kwatinoshanda. Saka zvegore rineri hazvinombotimirira mushe, zviri kutirwadza muno maMutare, hazvinombomira zvakanaka. Kana patiri iko zvino zvinomira zvakanaka ba. Christmas tongotoizwa rakaberekwawo musiki wedu but hakuna Christmas.
Mumwe mugari wekunyanga vaJetro Songeya vanoti hapana chiri kuzobuda kwavari nemhuri yavo sezvo vachange vachiramba vachishandira mhuri yavo pabasa ravanoita rekuuchika miti vachitengesa sezvo vakaomerwa.
Mazi this time yakati home because anhu ari kudotenga nemahuse acho change hakuna. Saka izvozvizvi kutogara paomba techitoona kuti zviro zviri kufamba sei, techingoita basa rekungoita zvemiti izvozvo ndo zvetingatorarama nazvo, techingototi pamwe zviro zvichanaka machenji achaita.
VaFelix Matasha mugari wekwaMunyarari kumadokero kweguta reMutare kuMutare West avo vanobvumirana navasonge yapakoma kwakaita upenyu.
I think Christmas yegore rinoiri inenge yakati derere. I think nofunga munongoziva nenyaya yeCovid yange iriko dira nanga angasinonyatsobudo zvakanaka zvokuti tichangoita mbozvongoto tiri kutamba Christmas, hatizotadziwo kufarawo nemhuri nehama neshamwari, but it's not something big. Hakuna zvinhu zvakati kure zvatichange tichiita bhozi, mari dzacho hadzisubatana sezvo muna January teta kutotarisira futi kuti panenge patoine madimandi akati wandei anenge akutoda kuti mari dzishande. Saka hatichangofaro, takatiya home kuti tisazonyanyawo broka kuitirawo muma-January disease ichange ichizouya pamberi apo.
VaDavid Panganai vanoti hapana kwavari kuzoenda nemhuri yavo pazororo rino nekuda kwehomwe dzakabooka.
Nguva ino tarisirwa kuti vanhu tifambe tiende kumamisha tinosangana nevamwe vedu uye tichidya nekunwa, asi sokungoziva kwatiri kuita tese maringe nelockdown yatakaenda mairi nekuda kwemihoro isiri kuenderana, kalenda rezvikoro rakachinja, zvimwe zvezvinhu zvaafekta kuwana kwedu. Ndine shuwa yekuti hatisangani inini kusanganisira nemhuri yangu.
Asi mumwe mugari weMamutare vaIsaiah Jongwe vanoti zvinhu zvavo zvakarongeka uye vatotanga kuita zvemafaro panguva yezororo yekupera kwegore.
Izvozvo zvichaidhanda nguva refu. nazvinota kutoiponda vo zvakaimirira kubva pazvakangotanga kusvika pazviri ndipo pazvingori asi tinongoidhanda Krismasi hatizomiri
zvichakadaro kukwira kuri kugara kuchiita mitengo yezvinhu muzvitoro kunyanya zvokudya kuri kupa kuti vazhinji vasiye tsika yekare yekudya nekunwa vachipfachura panguva dzakaita sepazororo rekisimusi goredzva nemamwewo mazororo emunyika panguva yemazororo yaive tsika yevakawanda yekushanyira hama neshamwari kumativi mana enyika asi izvi zvakaderedzwa gore rino nekuda kwedenda recovid-19 ndakamirira studio 7 mamutare ndini Lloyd Moyo.